Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 24 ndira 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya iyi chaenderera mberi nekuzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani.
Nengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondirapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapingira panyaya dzekuranwa kwemaguta.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka.
Rakatarwa mugore ra2018 pasirese riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro.
Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzeCitizens Coalition for Change vaChris Mike vanoti vachanga vari mudare redzimhosva nhasi zvakare kuti nyaya yevasungwa ava ipedziswe sezvo isina kupera kukurukurwa nezuro. VaMike vanoti nhasi magweta achapedzisa mashoko avo ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa vavo vachipiwa mukana wekubhadza mari yechibatiso.
Pazuva ranhasi musi wemuvhuro 23 ndira 2023 taenda kudare zvakare nevasungwa vakasungwa kubudiriro vanove nhengo dzeCCC. Taenderera mberi nechikumbiro chekuti vasungwa vose vari 25 vatongwe vachibva kumba vari pachirongwa chinonzi chebail. Hurumende kana kuti vana muchuchisi vaunza mumwe zvemufakazi arove mupurisa kuti ape humbowo hwekupikisa kusunungurwa kwevasungwa mushure mekunge abvunzurudzwa. Magweta apiwa mukana hwekuti achitaura mashoko ekugumisira kudare. Vana muchuchisi vachisimbirira nenyaya yavo yekuti vasungwa vasaburitswe, vanomiririra vasungwa tichimirawo nenyaya yedu yekuti vasungwa havana chavakatadza chikuru, zvakare kuti vose vanokodzera kuti vapuhwe mukana wekutongwa vachibva kumba.
Mangwana chipiri chii chamunotarisira mudare vaMike?
Nyaya iyi chaenderera mberi nekuzewa musi wechipiri 24 ndira 2023 mangwanani. Tichapedzisa mashoko edu ekutsigira chikumbiro chekusunungurwa kwevasungwa. Dare rozotiudza kuti richapa mutongo rini, mutongo wekuti vasungwa vasunungurwe kana kuti vatongwe vari muchitirongo.
Pane zvamataurira dare here? Pane chimwe chikumbiro chamasvitsa kudare remhosva iyi?
Tatsanangurira dare kuti tinokumbira kuti nyaya iyi ikurumidze kupedzwa nekuti vazhinji vari kutambura zvakanyanya vari muhusungwa. Mumwe musungwa atosvika pachinhano chekubata chirwere checovid-19 ari muhusungwa kuremand prison. Saka dare ravimbisa kuti richazama kuti nyaya iyi ifambiswe nekukurumidza.
Rimwe remagweta enhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro zvondirapera vaChris Mike vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi kwakare nyaya yomiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala inotarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Runganga kuti vape uchapupu. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court zvandirapera unoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo havana simba rekupindira mumabasa anoitwa nemakanzuru mumakanzuru. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti yairega vaMoyo vachipindira mumabasa avasina simba rekutonga, izvo zviri kukonzera nyonganyonga mumakanzuru zvichikonzera kuti makanzuru atadze kuita basa ravo nemazvo. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti chimwe chiri kunetsa kusarudzwa kwevanhu vasingakodzeri uye vasinganzwisisi basa ravanotarisirwa kuita.
Maguta mazhinji ari kusangana nedambudziko gurusa rekuti central government yakapindira panyaya dzekuranwa kwemaguta. Ungatarisa mvura chaiyo, zinwa yaakondrola madhemu anofanira kunge achiuyisa mvura. Mvura yacho kana ichishayikwa, havatizoone vanhu vezinwa vachibudikira vachitaura kuti sei vasiri kutipa mvura. Tinonzwa paakublemwa city council, iyo inenge isiri iyo inoingirana madhems acho, isina simba rekuwedzera dhemu infrastructure inopa mvura kumacouncils. Tikatarisa nyaya yezinara, tinoona zinara yotora mari yose yemarets anobhadharwa nevanhu vanoterera michovha. Kare taiziva kuti michovha yacherwa kucity council zvaiipa mari yekugadzira marodhi, mapotiwo taisaona achiwanda zvataita. Asi hatichaoni zinara kana panzi marodzi ashata, hatinzwe ichitaura kuti mari iri kuendepi, zviri kufamba sei. Inotoita kunge chingori chibhodhi chakakrieterwa chine marights ekuzvidyira hacho mari chinyerere, chisina basa rachinoita mumaguta machinomora mari yakawandisa.
Sekuona kwenyu vamasaraure, chii chamunoda kuona chichiitwa? Mhosva iri panani? Chii chiri kukonzera izvi?
Tikatarisa zvakawanda zvaakungonzi central government ndo yakunge ichitora presidency. Tazozwa nyaya yema devolution funds aya anenge achinyanyodetemainwa necentral government ichipa zvimedu zvimedu zvainofungira kuti zvinokwana. Dambudziko remaservices richaramba richiwedzera mumaguta, uye utozotarisa kucompetensi yevatungamiriri vacho vanenge vari mumaguta.
Chamunoshora pamusoro pevatungamiri ava chii?
Tikuona vamwe vacho vanenge vaiswa vachigona kuimba vari veopposition, vasingagone kumaneja maguta acho, zvinokonzera madambudziko akawanda. Tinozvira tisi vashandi vakawanda vari kutadza kutambira mari dzinokwana panguva iyi.
Chamunoda kuona chichichinjwa chii vamasaraure?
Chichemo chedu tichipinda muna 2023 ndechekuti central government ngaipe simba rekurana makanzuro kumakanzuro. Vemakanzuro vanotungamirira vawanewo capacity building, vawane zivo yakasimba yekukwanisa kumaneja maguta edu.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Nhasi chipiri 24 ndira izuva rekupemberera kukosha kwedzidzo nekubatsira kwedzidzo mune zvebudiriro pasi pose. Sangano reUnited Nations General Assembly rakadzika kuti musi wa24 ndira gore roga roga richava zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo pasi pose, richiti dzidzo ikodzero dzemunhu wose. Sangano reUnited Nations rinoti vana nevamwe vechidiki vanoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemana 244 million havasi kuenda kuchikoro, ukuwo vanhu vakuru vanoita mamiriyoni mazana manomwe ane makumi manomwe nerimwe kana kuti 771 million havagoni kunyora kana kuverenga. Tabata mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe kuti tiwe kukosha kwezuva ranhasi.
Zuva iri rinoreva zvakawanda mueducation. Chokutanga nechokuti izuva rakatarwa mugore ra2018 pasi rese. Riri zuva rinotarisa kukosha kwekuinda kuchikoro. Pachirungu vanoti education is a human right, a public good and a public responsibility, zvinongoreva kuti education ikodzero yemwana wese, uyezve ndo inopa kuti upenyu hwevanhu huite zvakanaka uyezve chikwanisa kuti iwanikwe nomunhu wese pasi rese. Zvinoratidza futi kuti zuva iri rinonangana needucation, nokuti education ndiyo muzongoza werunyararo nedevelopment pasi rese. Saka rinokurudzira inonzi iko pachirungu inclusive and equitable education and lifelong opportunities, kutaura kuti education muzongoza wekurarama kwavanhu pasi rese.
Dr. Joe, pazuva redzidzo rinokosha kudai, chii chamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Kurudziro yedu huru kuhurumende musi wa 24 January ndeyekuti hurumende ngaione kuti yapa varairidzi mari dzinokwana, mari dzinoenderana nemari dzavaitambira October 2018 asati asvika. Ndokuti varairidzi vaitewo vana baba vanokurudzira vana vavo kuti vaende kuchikoro. Asi imwe kurudziro huru kwazvo ndeyekuti hurumende inangane nokuona kuti yapa budget rinozopa kuti vana vakwanisewo kunge vachidzidzawo muzvikoro pachena, kana kuti yatinoti free education. Hatidi kuti zvive zvepamuromo chete zvokutaura nokuti tava kuenda kumaelection, asi tinoda kuti zvive zvemandorokwati kuti education yawanikwa nemunhu wose, uye muzongoza wokuti ramangwana ravanhu rive riri nani.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Apo mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanyanya, vamwe varimi mumaruva edunhu remasvingo vari kuchema chema kuti mvura yarambira mudenga, izvo zvoita kuti mbeu dzavo dzitange kutsva, zvinogona kuti vatarisane nenzara zvekare seyegore rapera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, varimi vakawanda mumaruva enzvimbo dzakaita sekwaChivi, Zaka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvave zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaGemetius Kusakara vekwa nerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoyi, cherekazouya gore racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita sharafu. Notikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Mbeu dzaipa takutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera. Masikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruva ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuno kunemamwa kumvura yaramba ichadi kunaya, mbeu dzacho dzatumbuka payarambira pandobhashata. Izvezvizvi zvara gore rapera yanga inesu tabayawa nokumanya nezvipepa, tobona umwe ane chipepa chake cheupfu totomanyirana nezvindiroti udatiwane kurarama.
Mvura mudunhu remasvingo yakambonaya zvakanaka mwedzi wambudzi nazvita, asi yakabva yaenda zvekuti mwedzi uno nzvimbo zhinji hadzina kuwana mvura yakawanda. Kunzvimbo dzakaita seChiredzi neMwenezi, vagari veko vanoti mbeu dzechibage dzava kutsva, asi zvakaita semapfunde nemhunga zviri nani. Amai Netsai Madamombe nekumhanda mahwe kwaChivi vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura makore maviri akatevedzana kuchapa kuti vanonge zvose nemuromo.
Mvura ikasanaya kwendoguno tinofanayo zvara. Gore rapera haina kunayazve, handidozivi kuti usukuru hwounenge huita sei. Nokuti tikaita zhara kureva kuti mari yainotumigwa takutoti titsvage sadza. Kana izvo kuchikoro hazvingamboindi nezhara iyoyo, nokuti hapana kana chokubata, tinoshaya kuti tingatangira kupi. Namwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira.
Mukuru webasa mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vaKalisto Masiwa vati varimi havafaniri kurohwa nehana zvakanyanya sezvo mwaka wekurima uchiri pakati.
Saka ndiri kufunga kuti vanga vagadzikani vasarohwa nehana. But generally the situation across the province yakamira yakati mvura hatisi kuwana, rain sensitivity seyatiri kuwana kuma ya tukuona kuma mma provinces wana mama Mashonaland provinces much east, much west, much central ne part of Manicaland kurikuita some rain festivity
mamasi wabati muongorora ya warikuita nebazi ravo mzimbo zizi mbeo zave kuta asi mvura ino kuna kujoka zikaita nani
chimekumu kwa tino una kuti mvura aisikuna ya ya nenguwa mbeo zakura zakuti zakuda mvura zikuru si mbeo zakata sechibage tinoona sekuti vakarima mbeu dzinenge mapfunde mbeu dzatoti matraditional grains dziri dzichakasvingirira dzichakanaka dzinogona kuita zvakanaka
vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga rukwedza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kubudisa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita semasholand east newest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuharare kuri kunaya mvura yakawanda asi Masvingo nemamwe matunhu ekumatebeland kwakaoma ndakamirira studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada vanova chizvarwa cheZimbabwe valiyo mukumba vanoti kereke yavo ichange ichishanda nevaimbi vekumusha senzira yokudzidzana nekudzidzisa vechidiki vari kuno kunze kwenyika tsika nemagariro ekumusha. Vamukumba vanoti vakakoka vamwe vaimbi vanobva kuZimbabwe vachange vachishanyira Canada muna chivapo. Ngati ndwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye nava mukumba.
Tine zvakawanda zvatakabata kunyanya gore rapera, asi ndinotenda kuti tinofanira kudarika pane zvatakaita. Tine imwe orphanage yatakakwanisa kubatsira sevana vamwari iri kuRisutu, inonzi Risutu Orphanage. Gore rino tine maactivities akati wandei atiinawo. Rimwe activity yatiinayo tine vaimbi vekuZimbabwe vanoimba gospel vatiri kutarisira kuti vanofanira kuuya muna May. Tine urongwa hwakawanda hwekuti tirambe tichikonektana nevanhu vekumusha, Mwari achititungamira tichibatsira patinogona. Zita rake richikudzwa.
Vaimbi vapi vamakatarisira kuti vachange vari kuuya ikoko kuCanada muna May?
Tina Minister Elad Cherai vatiri kutarisira kuti vanenge vachiuya. Vazhinji pamwe vanoziva nokungoti Elad Chet, ati muimba nemukurumbira kwazvo. Is a worship minister, is actually a pastor as well. So tiri kutenda kuti vachange vachiuya muna May pamwe chete nemudzimai wavo kuuya kuti tigowa nenguva yekurumbidza Mwari. Vanhu vachiwana nguva yekusununguka, kubvisa mastress akasiyana siyana. Vanhu vakasangana naMwari paine rumbidzo, zvinhu zvakawanda zvinoreruka.
Zvakakosha sei kuti muwane muchidyidzana nevaimbi nevamwewo vanobva kuZimbabwe muri ikoko kuCanada?
Zvakakosha nekuti ndopane imwe yainonzi cultural exchange. Tine vana vedu vamwe vanoberekerwa muno, ipapo ndopavano dzidzawo nziyo dzinofarira vabereki wavo uyo dzidzawo the type or style of worship yatakakura tichiita sevabereki. Uye tinotenda kuti zvine impartation yazvinoita kuti we are also preserving our culture by doing that.
Tiri ipapo panyaya yeculture, tinoona kuti muimbi Oliver Mtukudzi awana iye achisvitsa makore mana ashayikwa. Mungati anorangarirwa sei nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose?
Vanorangarirwa nezvakawanda, including motivation to many people, even music yavo ichingoridzwa. Ndinofunga kuti icharamba ichiridzwa. Music does not expire.
Pane rwiyo rwavo rwamunofarira here imi?
Pane rinoti ndirangarirei, ndo rwandinofarira zvakanyanyisa. Munoona muimbi akaita saOliver Mtukudzi paimba aimba, nziyo dzake zhinji dzaiita sokunamata. Saka nziyo dzake zhinji dzinokurudzira kuti munhu unzwe kuda kutsvaga Mwari, dzinotifarira zvakanyanyisa.
Mufundisi wekereke yeApostolic Faith Mission muCanada valiyo mukumba vari parunhare kuCanada naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mu Newsday chipatara che Bytebridge District Hospital chinonzi chakatswa nezuro chikarasikirwa nemichina mizhinji zvichitevera moto unonzi wakatangira mune imwe imba inovhirwa varwere gore rapera muna mbudzi chipatara ichi chakatswa zvakare. Mu Newsday makare gurukota reIndustry and Commerce amai sekainzenza vanoti hurumende iri kuedza kutsvaka nzira dzekuti makambani emunyika agare achiwana mari yekunze vachiti hurumende inoda kuona makambani emunyika achigadzira zvinhu zvakawanda. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mabia pamutare nezuro maite zano PF akafamba aine mota nespeaker echitaura chiti vanhu atidikona munhu anonga akapfeka yellow nhumbi dzachamisa aba kuno hatisi kuzvapa tikaona munhu anonga akapfeka ma t-shirt aiwanini yellow achamisa tiri kuponda kutouraya echitaura anhu ese kubva kumabia uchienda kwana chitora kwese kuchitenderera nzvimbo dzakakwana munyarari kwese kuchitenderera nemota uchifamba chitaura kuti hatisida kuona munhu anonga akapfeka ma t-shirt eTriple C tiri kuzoponda ndio zvaaitaura kufamba chitaura ikoko saka ndio kukambena kwakasununguka here ikoko tokutsikirira umwe pasi shumba yajiwa mutare
dwaiwa tafara tichiona uyo mupurisa uyo wakarakashama mapurisa uyo aiwa takafara chaizvo nekuti isusu tanzwa vanhu vari kusungurirwa nemapurisa hapana kana chinoitwa asi iye zvine izvi kwakangonzi mupurisa uyo vanhu vakaita batai kuti ngaabatwe vanhu vakarova matripusi ukoko nanhasi varunzi vari kutsvagwa 10 matizive kuti mutemo werejisi tiri kufara chaizvo nezvakaitwa nemupurisa uyo akaataka mapurisa uyo vakaita basa chaizvo tiri kuzvifarira izvozvo vakaita zvakanaka sitanzwa nechigumbu mwoyo nemapurisa iwaya zvakaita zvakanaka chaizvo tiri kutenda tongotaa mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde
varume musangopinda vanaguni ava vasingazi vanotaura vadze ZANU PF shuwa shuwa ungambaitaura kuti kwai vanhu vezanu PF havasi kurwa vanhu imakamudzirwa vanhu kwana murehwa uko madhara yari uchipatara nhasi ikeno vanhu vacho motikwai motendera mutima vasati vasungwa vana paisi jamba havazikani kuti variti makavasunungura kare mukati vati vatize munyika nanhasi havamwe samuri kuti vanhu vezanu PF hamusi kutyora kodzero dzevanhu kudii
saivo ziri saivo vecc vamupobuya kwana chivi vachikambena hatitomboiziva hatisati kana tambonzwa kuchinzi yavuya kusvika kuna nangundu mwenezi kwana gororoko kudzoka kunobata kwana chivi kwose kwana madlangove kwana mazorodze vachipinda mumaraini wose kwana mishenuko vachitsvaga rutsigiro vanhu vakafutsigwa nezanu ngavambouya chikwata chimbo kurudzira vanhu kuvhota vachitaura zvavanoitira vanhu kana vazovhotegwa vanohwina ndo matunhu ari kuita kuti tiruze ndatenda ndatenda
tete yekuti His Excellency inosvota mwoyo His Excellency kuita sei Excellency dzacho dziri pakuita seiko pakuuraya vanhu nokuponda nyika nekushayo nemisgovernance iripo here nekurapishani ndo His Excellency yamunotipa His Excellency musangirengomuti Mr Munangagwa hakuna kutipa His Excellency kuita sei munhu ane utsinye kudaro munhu anoshayisa maticha mari anoda kuvharira manesi mujeri ndo His Excellency iyoyo His Excellency yacho inobva pakuita sei
ZANU PF chinyareiwo munopa varume vakuru 7 usa mozotitungamirira vanhu kuenda kunovhota kutungamirira ne7 usa sabhuku anochengeta vaeni vaanopa kudya haapindi muwelfare haapindi nezvese zvekudya vaeni vachanovape sipo yacho anotenga ne7 usa kana imwe vatungamiri munopa vana venyu 7 usa yekumupa pocket money regai kudaro vabereki isu takarwa hondo isu misoro iyo zvinotema nekutakura zvinopisa tichikwira mugomo tinochengeta maganda mopa masabhuku 7 usa ZANU PF itai mushenyu
nyaya yamataura ii ndainzwisisa zvakanaka mazimbabweni tigone kupinda maelection ii nditoro mutsigiro wetriple C yakakwana asi nyaya yataurwa ikunzi zvino batsirei kuti ite maelection isusu wacho vanopikisa takasungwa mbira dzakondo zveshuwa takasungwa mbira dzakondo moyo neshungu unadzo asi chatinenge tichidzukita kana ZANU-PF ichiramba ichiita zvairi kuita hapana kwatiri kuenda tokukumbirawo kuna Nelson Chamisa prime mutungamiri wedu advocate mutiitirawo zvokuti mutange magadzirisa zvinhu zvese zvinge zvamira panzvimbo tipinde maelection medu tisina chipomerwa chinonzi vakazoti kana vasati vabvuma kuita zvatinoda zvini nani tirambe tichishupana kusika tapinda maelection ngatigadzirise mapepa ngavagadzirise mitemo yezeki zeki ngaimire panzvimbo irege kuva nesaidi recharerekera haipapo tinoti tipinde maelection takasununguka ngavatange vasunungura vana veshanduko vavakasunga vese
ndinoti kumwana wezimbabwe zviri kwauri mwana wezimbabwe kuda zanu kana kuda upenyu hwako zviri kwauri tinodaro nokuti vazhinji kukotsikana zvitsinha asi meso makatsinzina kutofitooneka high life asi munongoti hamburawo zvazviri iyi nyaka yanaka yenyika iyi yanga iredu tose tetagovana tala zvakanaka chimbofungai kuti mugabe chai chai mbune akafaa kuti ndizvi handichaadi vakomana ndaakumboita zvachamisa manje aizvifungira izvozvo ndiani asi iwo uri kumachonyonyo kunyajena ukuchirasha vanenge vachiti kwai aiwazve indiri wezanu-PF sabhukuone padivi vachiti wevhotera zanu-PF yangu nokuti zanu-PF yangu yakandipa gejuiri kuti ndirime saka ndotokuudza pokuvhotera inini varume yatingi nguva yakwana nhambe tambe inoregwa ichatapira masabhuku nemachifi sumoyo handimuneziva yekuti kwai nhambe tambe inoregwa ichadini ichatapira kangoma karirisi kane ngavapere nokubvaruka pamakabata pakakwana varume
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvenyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari amai Janet Yellen avo vari kushanya kuZambia nezuro vakaudza mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema kuti America inokoshesa usawira hwayo neZambia vachiti America inoda kusimbisa usawira uhu. Amai Yellen vanotiwo China inofanirwa kuregerera zvikwereti zveZambia vachiti nyika dzose dzakatarisana nezvipenga mupinyi zvakaita sezviri kukonzerwa nehondo pakati peRussia neUkraine. Amai Yellen vakarumbidza vaHichilema mukurwisa kwavari kuita nyaya dzeuori muZambia. Nhasi amai Yellen vanopedza kushanya kwavo kuZambia vobva vananga kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro svondo rapera dzichamiswazve mberi kwedare mangwanani anhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora hurumende richiti kupindira kwayo mumabasa emakanzuru kuri kukonzera kuti mabasa emakanzuru asaitwa zvakanaka. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekukosha kwedzidzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko ejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.